manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepfunyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume vochikora kodzero dzevanhu. Kenya yopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mukuru wemauto vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira mhemberero dzezuva rekucherechedza mauto enyika Red Defense Forces Day kuNational Sports Stadium muHarare. Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza 2023.
I call upon all Zimbabweans to be vigilant and maintain the stable and peaceful environment that is being fostered under the Second Republic. We say no to violence, we say no to disunity, and we say no to division, and we say no to unrest.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023 ndirikurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga
vanokokwera nhengo dzebato rezanu PF mudare reparamende vapupura itogarepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata
vanhu vanonzi vari mudefense forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita kana kusununguka kwedu kwose kuita zvose kana kugara padzimba dzedu kunge ivava vanonzi vedefense forces vakatidzivirira saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza
VaMunangagwa varumbidzawo Major Winnet Zharare vakapiwa mubairo neUnited Nations nemabasa vakabata kuSouth Sudan.
The deployment officers are doing the nation proud due to their exceptional performance during these missions. It was only recently that Major Winnet Zharare, whom we have conferred a medal today, was also conferred with a commendation medal and 2021.
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semuenzaniso, Major Winnet Zharare avatapa menduru nhasi vakakwanisawo kupiwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika, asi vakati shungu dzavo ndedzekuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Tinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo vachisiya mhuri dzavo vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvi zvisati zvadzikiswa, saka tinongoramba chiti zipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Saachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network ZESNI, vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinongokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya-nyanya mucivilian life. Tinongokurudzira kuti mauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika 21 muna Nyamavhuvhu gore ra2018 nandira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapihwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudzawo Studio 7 kuti mauto anofanira kuremekedzwa, vachitiwo kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaanopomerwa kunokonzerwa nevatungamiri venyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika. Haisi nyore kupfeka uniform, haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika. Mumuviri chaimo munotova nemasoja amo, mukereke chaimo mune masoja amo. Saka isi nyoremekedza magamba edu aya ese kubva vari kumusoro kusvika kuzasi nemarenga avo ese, tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita.
Nderipi mungapa muenzaniso vachamisa?
Kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi, kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka, kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwewo. Saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja. Munozviziva kuti masoja, mapurisa vekusiya vasori kana vekumaprisons vanhu vakakosha zvikuru. Ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics.
Munorevei apa mungatsanangura?
Havasi vebato ara. Tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndedu, mapurisa ndedu, asi vese masoja, mapurisa, CIO vanozviziva kuti vanoshandira nyika kwete bato. Saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi, chiitiko ichochi, tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka, nyika inga ino rugare. Ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tiroda Zimbabwe neupfumi hwayo hose. Vana mai nana baba ndimo mavari, sumuka Zimbabwe. Tinotaura kundeve lesipuni Zimbabwe lengoto yayo yonke, vobaba laumama yine avanikazi vonoto elizwe. Pakama Zimbabwe, pakama. Kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevhu rayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nekuremekedza vabereki vedu, ndo zvinomirira mauto edu.
Asika vachamisa vamwe munyika umu vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu. Takaona musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa mwararo mauto achipomerwa mhosva yekupfuura vasina mhaka.
Hongu pane nyaya iyoyo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano neapa pane mamwe maitirwo anoitwa haisi mhosva yemasoja mauto edu haisi mhosva yemapurisa dambudziko nderevatungamiriri vematongerwo enyika ndo vanoenda vachinesa chepfu mukati memauto kuisa chepfu mukati memapurisa vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anenge zvakanaka
zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika vavachamisa
mauto edu anoda kuti ange achigadziriswa kuti ange ari disciplined vari maresources ose kwete kuona musoja ari murori mupurisa ari murori ane bhutsu yakatsveyama pamwe ane bhutsu kana trouser rakatsemuka toda kuti vadye vachiguta well fed well paid asiwo vachiremekedza nyika vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato
asi vachamisa panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo
isu patinotungamirira mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa nokuti vatungamiriri vanouya vachienda ndinogaro taura kuti vatungamiriri mabhareta anopfekwa achibviswa asi musoro ndohurumende haibvi ndo vanhu vezimbabwe mutumbi hauibvi kana kuchinjwa unenge wotouraya saka hai vatungamiriri ushemadzoro hunorovadzanwa
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 zvarwa zvekenya zvapinda musarudzo nhasi idzo dzinonzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo kunyange hazvo dzanonoka kutanga mune mamwe matunhu nekuda kwedambudziko nemichina yekuvhotesa zvigaro zvanga zvichivhoterwa nhasi zvinoti chemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende magavhuna pamwe nevatungamiri vematunhu musarudzo yemutungamiri wenyika makwikwi makuru anonzi ari pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika wawilliam ruto nevakambove mutungamiri wehurumende varaila odinga ava vari kutsigirwa zvakanyanya nemutungamiri wenyika vauhuru kenyatta sarudzo dzemukenya idzi dzapawo mukana kuzvizvarwa zvekenya zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota kekutanga munhoroondo yenyika iyi zviri munyika dzazvigere vamwe vawaniswawo mukana wekuvhota kekutanga imhuri yevashona iri mukenya iyo yakawaniswa magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi vamiriri vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvesarudzo muzimbabwe uye vemapato ezvematongerwo enyika varikowo kukinya uko vanga vachiongorora sarudzo idzi mumwe wevariko kukinya ndisa chigaro vezimbabwe election support network kana kuti zesni vaandrew makoni tavabata takatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dzafamba sei mukenya
tiri muno mukinya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno mukinya nhasi sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka takasvika kuno mazuva mashoma apfuura saka takatikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzichange dzichifambiswa sei mumaredhiyo nematerevhizheni vachiita mademonstration kana tinonzi masimulation nokuti musi wesarudzo zvezvipi zvinenge zvichiitika saka basa rero takaona tichifamba zvakanaka takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva uyewozve patanga sarudzo makuseni kuna 6 AM dzatangawo zvakanaka uyezve dzaperawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana nokuti sarudzo dzinotangira 6 AM dzichipera na5 PM saka dzapera zvakanaka pari zvino pava negadziro rekuti poitwa kuverengwa kwemavhoti acho aikastwa nhasi iwavo
zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa riini
zvabuda musarudzo idzi zvichatanga buda ndofunga kubva mangwana ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvitsa kana pakati pousiku chaipo
toonawo kuti kekutanga mhuri yekinya iri kunze kwenyika yatingati mudhayaspora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi
Zvacho kwari taona vana vokukinya vari kunze kwenyika vari kudiaspora vachikwanisa kunge vachivhota. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya muAfrica, uyezve chinhu chatinokurudzawo kuti taitasa nesarudzo dzemunyika yeZimbabwe izvo zvatinoita gore rinouya, ZEC kana kuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika, kuitira kuti tiwanisewo mukana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvaparticipatewo mune zvinenge zvichiitika munyika, mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota.
Zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo neZimbabwe kubva musarudzo idzi?
Zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi, chokutanga kurongeka, uyezve vezeki vachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rweZimbabwe pachine nguva mafambisirwo anenge achitwa sarudzo. Mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva, kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozoziva kuti zvepolling station iyo kwasara mazuva mashoma shoma. Uyezve zvimwe zvingadzidzwa neZimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore. Achimwe chikuru chandoda kutaura ndecherunyararo rwataona, kuti hapana pataona panga parikuitwa mhirizhonga. Taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote, uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti mari dzavo dzaanaunzwe. Taonawo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari mudzimbo dzakawanda dzekuvhotera, uyezve vakanga vari kungochengetedza runyararo chete vasingapindire mune zvakanga zviri kuitika.
Sachigaro vezesi nevaendru Makoni vari parunhare muNairobi, guta guru reKenya, neStudio 7. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kushanya kuCongo neRwanda vhiki rino mushure mekushanyira South Africa nezuro, umwe vakataura waro wenyika yavo vakanangana neAfrica. VaBlinken vakataura vari muPretoria nezuro kuti hurumende yavo inoda kudyidzana neAfrica pasina kutarisirana pasi. Asi gurukota rezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, amai Naledi Pandor, vakashora mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica, vachiti nguva zhinji nyika idzi dzinotarisirwa pasi uye dzichimanikidzwa kuti dzitenderane nezvinenge zvaitwa neAmerica, zvakadai sehondo yeRussia neUkraine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kutsigira Russia izvo zvinopokana neAmerica. Vachitaura padandemutande reTwitter, vaNiki Mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati vanga vachibvumirana nemashoko aamai Panda vachiti inyaya inoitika kunguva dzose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza kuti vaBlinken vari kushanyira Africa sezvo zvichasimbaradza ukama hweAmerica nenyika idzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naDr Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka, nokuti ukama hweAmerica neAfrica hwakabvira kare. Zvozoindirana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzoufumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken, vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana. Pasina kudyidzana ikoko kwenyika dzomuAfrica neAmerica, ufumi hwese hweAmerica neAfrica hahufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko, zvakawanda zvinoendera nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya ichikwaidiwa mavhaksini, America ikabva yaisa mavhaksini ikoko, tokudyidzana ikoko. tinoona zvekare kuti kuno urombo kuAfrica kwakawanda, foreign aid inoiswa nenyika dzeAmerica yakawanda chaizvo. Tinoona zvekare kuti urombo ihwo kunoenderana nokushayikwa kwamabasa. Makambani eAmerica anoinda kunoisa mabhizinesi avo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushayikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata nechokuti isu kuAfrica tinogoshora. Tashora kudero, hapana chatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai? Saka zvinoitika ndozvokuti munhu unenge achikupa maringa vechikwereti unenge
avanga ari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Muhlanga, nyaya weStudio 7 vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia iri kurwisa mauto ayo zvakasimba mudunhu reDonetsk, ichishandisa mauto yepasi neemuchadenga kurwisa makamba ayo emauto. Mauto eBritain ari kupomerawo Russia mhosva yekushandisa zvimbambaira mudunhu reDonbas, zvinonzi zvinogona kukonzera njodzi huru kuvanhuwo zvavo. Ukraine inoti iri kurwisa Russia mumadhorobha akawanda uye yamanikidza mauto eRussia kudududza mune mamwe. Zvichakadaro, weWorld Bank nehurumende yeAmerica vati vari kuwedzera rubatsiro ruri kupiwa kuUkraine, World Bank ichiti ichabatsira munyaya dzezveutano. Mari dzevanhu dzemudyandigere nekubatsira vanhu vari kutambura nekuda kwehondo iyi uye mari iyi ichabva kuAmerica, bhanga iri richiona kuti yashandiswa zvakanaka. America inoti ichatumira zvimwe zvombo kuUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisa kubatsira dunhu reKentucky iro rakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mafashamu aya akauraya vanhu makumi matatu nevasere ndokusiya vamwe vasina pekugara. VaBiden vakatiwo vanofunga kuti mutemo wavo uchangotambirwa wezvemamiriro ekunze uchabatsira. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana, kana kuti 4.6%, ichibereka michero dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akafira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera, pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. Bati nemuhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu, handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6. Inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma 2.5 tichienda kumberi, nokuti hako redu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko awowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Nyati tarisire ine vimbo yakakura asiandoni zvizokwanisa kusvika pa 4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5%. Ndoyadzorwa kuenda pa 4.6%. Asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tiri kuswedera ne pa 4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirawo kuti pamwe
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika, mamwe matano nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu, asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvina bhizimusi vari nhengo yezano PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
takatarisa kumining ikoko tirikuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yeZimbabwe inoramba ichienderera mberi, nekuti ikonomi yeZimbabwe yakakabatwa nekurima nezvekuchera. Izvo zvinhu izvo zviri zviviri zvikange zvichisumuka semasumukira zviri kuita, ikonomi inotogurwa even maybe ne 5% todarika, nekuti tirikuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete, hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopfumira mhosva. Kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisati tanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi, uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera inenge ichiita kusagadzikana muupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest mangwana yomuka yatodzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Saka panoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe muonera pamwe chuma chomuzukuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi, maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa Zesa ichizivisa vemigodhi kuti vatange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyanga hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi harisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata. Chirongwa chevechidiki chethe connection na 8 PM tiri kutaura nevechidiki nezvezuva rekucherechedza mabasa emauto kana kuti Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Edu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume votyora kodzero dzevanhu. Zvizvarwa zveKenya zvinovhota musarudzo dzanzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcwabakazi 2022 ngoPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba phela abasukuma bekhade izikhali ngakho ke iwelfare yabo nezimuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisiriyas ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhu bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zehalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile kubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele coalition Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho kubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba nesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asetshenziswa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abaqhakathekileyo ngakukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintenayo i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba nempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisiriyas ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula ngasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba nabantu abathaba kakhulu, uthole sebe-announce ama-results angekho officially, abantu bethabele phezulu nezigcwalo ezitaladeni begcine bedestroya la ma-buildings okutshisa imota zabantu esakubona kwenzakala eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa levanja lakhe betebona hayi ama results awazibona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho kungamele sithi hayi abantu bezofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababantu bezokhetho kuphecelele izek yibo abantu abamele be announce ama results ama elections hathi zani PF hathi CCC hathi loba yiphi ivanda lombangazwe so amazwi lamongameli ngamazwi inspire yilokho kwenzakala ngaphambilini ukuthi hayi bakithi sabona abantu bechilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana ezidabari konke khonokuyana kufunakali ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezalesifake kuhulumeni
bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imoklante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu wabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engi yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezochitha abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele benayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
Ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqhakathekisa njengebandla leTRC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe ungathini ngalawo manje
bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba umnankagwede ekhulumile naye uzaba lokokuthi udaha lo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle nayevela kuloba nguphi umuntu wezimbabwe
Loke umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-P F obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala yikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole lamasosha lamapolisa akahoti lutho. Kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke thinasithi amasotsha lama-civil servant kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zize zisuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally. Ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident weZANU-P F nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngitho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo kubelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akula yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludu lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-CCC asikhampeni sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi njani singena within 100 days amasotha amapolisa ama-civil servants abantu jikelele ikholula bo liyabitheli ngolwa lokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August babethunywe ngubani njengoba naye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mava Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Limusekhuluma lapho lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu, kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetroli even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu, kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuyukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo. Okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana, ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela, kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi, ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela, kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabhizinisi. Athathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloyanyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathula ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho, kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o-food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva, ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncitshiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe, lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini. Izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda, ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe, nguye kasekho. Ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese, i-government ke ayizukuzilawula kwinkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni
banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi, babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo, ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo. Uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi, ubusuthola ukuthi izinto azizwa ukwenzeka.
Lo ke umnumzana Senzo Nkomo, incwadi ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe. Limuzwa ixoxa lapho ecingweni loSilandekile Mhlanga weStudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli, njalo incwadi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili, kodwa omunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini, i-50%. Ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, uSilandekile Mhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6, ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni. The current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu. Kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota, lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha baphazamise khona. As a result, iMombasa county and I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor, bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials. And then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga. Kodwa hayi, ngaphandle kwalokho khanye ukhetho luqhubeka kuhle.
Ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya, ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto, kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze? Libona abantu bethakazelela bani kakhulu?
Ye, eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane, kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister uRaila Odinga lo current deputy president uWilliam Ruto. Yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni. Indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo, hayi, kukhanya ngani yikho lapho kungujikilo bhanqa khona, sazo ukuthi induku loxa kuxaka kuyawela ngapi.
Ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya? Siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo, khona ngapho ke kunjani? Njalo kulodlakela yini?
Ye, nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi, hayi, kwehlukile kakhulu. Into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo, and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-ACT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, la waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kulo kudonselwana ngakhona lokho even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakhampeni lapha, bobabili bebesabalalile izwe lonke, akulandawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loke mnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya limuze ixoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga owestudio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi ezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganeni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa isole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo aseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcithi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 ese South Africa. Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku soke siba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kuboDubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho-ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona eseswele okokuzinakekela nge-COVID. Unkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazo ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, ungabamba njani. Kuthe sekunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama la mingaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibile ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi, kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje amatopo. Ngafaka lami umuzi bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena abe nguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya sesitshintsha sesifaka ama-boa goats. Iwotshi, hhayi iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje yilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcini imali. Besithenga ama-assets eyinye umuntu eyikudla. Manje kathe sokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabo ngalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uzwe bethi bafuna ama-paper, thina ama-paper ezindawo akalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabungakabili ama-paper endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi senzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe esinye ngifake, ntobhe esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imigodi yaziyaba mabili. Sesehluleka ukuthi kokuqala sehluleka ukuthola amanzi. owesibili sawathola kodwa amanzi angkhona amalutshwane. So ugcina kusukisele emuva ekulimeni, sike sazama ukulima safaka odelele, sasibathengisa selibengene emashopu khona pha kubo Choppies, kubo Pedis singenisa idelele, Sugar Beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.